nera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe tunela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
tinosangana zvakare manhero anhasi kuri musi wechishanu gumiguri 2020 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Wando wevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 wakanga wasvika pazviuru zvinomwe nemazana masere nemakumi mashanu kana kuti 7,850 zvichitevera kubatwa kwevanhu gumi nevaviri nezuro. Masangano anoona nezvesarudzo anotambira nekusuwa kumiswa kwaitwa sarudzo dzanga dzichifanirwa kuitwa muna zvita gore rino. Dare repamusoro-soro rinobvumidza MDCT kuendesa mberi mazuva ayo eCongress yechimbi-chimbi kana kuti Extraordinary Congress. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nemudzimai wavo vanobatwa nechirwere cheCOVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakadzivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 hwakanga hwasvika pazviuru zvinomwe nemazana masere nemakumi mashanu kana kuti 7,850 zvichitevera kubatwa kwevanhu gumi nevaviri nezuro wakare. Vanhu gumi nevaviri vakabatwa nechirwere ichi nezuro vanhu vagara vari munyika. Vanhu vafa nechirwere ichi munyika yose vachiri mazana maviri nemakumi maviri nevasere sezvo pasina munhu akashaya nechirwere ichi nezuro. Uwandu uhu unogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Hurumende yazivisa nhasi kuti hakuna sarudzo dzichaitwa panguva iyo chirwere cheCOVID-19 chinenge chichinetsa munyika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika zvakare vari gurukota rinoona nezveutano vaConstantine Chiwenga vazivisa izvi mugwaro reGovernment Gazette nhasi. Muna kurume gore rino hurumende yakatara denda reCOVID-19 sedambudziko renyika yese sezvo chirwere ichi change chave kubata nekuuraya vanhu vakawanda muzimbabwe nepasi rose. Kunyange hazvo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi huri kudzikira, mutemo uyu uchipo. Kune sarudzo dzemabyelection dzakawanda dzange dziri kutarisirwa kuitwa munyika zvichitevera kudzingwa kwakaitwa nhengo dzeMDC Alliance muparamende nemakanzuru neMDCT iri kufanotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe. Kune dzimwe sarudzo dzange dzichifanira kuitwa zvichitevera kushaya kwevamwe vamiririri venzvimbo idzi, asi mutemo waburiswa na asi wave kureva kuti sarudzo idzi hadzichaitwa. Sachigaro werimwe remasangano anoongorora sarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni varatidza kusafara nezvaitwa nehurumende vachiti izvi zvinonyima veruzhinji mukana wekusarudza vatungamiriri vavanoda.
Saka ini semafungiro angu ndinoti nini, kana mabyelection asingakwanisike kuti aitwe, hurumende inofanira kuti munguva ino irambidzewo mariko iwawo kubva muparamendi, mariko iwawo kubva kumatunhu kuitira kuti vanhu varambo vane vanoamirira.
Vamakoni vaudza Studio 7 kuti havagutsikani nechikonzero chehurumende vachiti semaonero avo sarudzo dzinogona kuitwa sezvo nyika yave kuvhurwa zvekare uye paramende yacho iri kuita basa rayo mazuva ose.
Tinoona kuti basa renyika harina kumira, riri kuenderera mberi. Tiri kuona izvo vatungamiri venyika kana vatevedzeri vatungamiri venyika nima first lady na first lady wanungo kupamba umatunu nguwa yese ya kangaine lockdown order yoyo zishitewa kuti zino kuna kuitika kuti mapa elections aitwe
mutevezeri wemutauri MDC Alliance vakiford shachwayo vauza studio 7 kuti yasvika nguva yekuti vanhu vasimuke kuti vamiririrwe nevanhu vavakasarudza
ruzhinji rwezimbabwe richasimuka ruzhinji rwezimbabwe richaizvinhu zvichifambe nekuti nyika ino inofanira kuiswa mubode nenyaya yekuti varume ava nevakadzi ava vekuzanup vari serious vatori kutoda kuparadza nyika yezimbabwe zvinotaridza kuti demokrasi kana utongi hwejekerere havadi kana kuona urwunge huripo
asi munyori MDCT vaDouglas Monzora vati COVID-19 idenda rakabata nekuuraya vanhu vakawanda nekudaro vanotambira zvataurwa nehurumende sezvo zvine chinangwa chekuchengetedza veruzhinji munyika
ndofunga pari zvino tasvika pafiga inoita 9 nhengo dzeMDCT dzakaita dambudziko rechirwere ichi saka chirwere chiriko mazvo kwazvo saka tinozvinzwisisa zvaitwa naminista izvi hazvina kuitwa zvakananga isu zvaitwa zvakananga nyika yese
izvi zvatsinirwawo nemushandi mukuru mubazi rezvokubudiswa kumashoko mubato rezanup f vatafadzwa mugwadi vamugwadi vati kuita sarudzo panguva ino kunogona kukonzera kupararira kwecovid-19 sezvo mapato ezvematongerwo enyika achizoita misangano yekutsvaga rutsigiro izvo zvinogona kupinza veruzhinji munyatwa
saka hationi paine zvakashata pamatanho aya infact zvinhu zvinotokurudzirwa ende zvinofanira kutendwa zvaonekwa zvakakodzera kuti ayo ngatimbochengetedzai timboisa upenyu kumberi avo vanoti zvaitirwei vanhu vanongofunga zvematongerwo enyika kubva musi wa1 January kusvika musi muna December vanhu vanongofunga zvematongerwo enyika ende chavanotsvaka kunyanya veMDC Alliance ivava kuti vati toda kudzokera muparamend toda kudzokera kumakanzu hakusi kutsvaka kumiririra vanhu asi kuti kutsvaka kupamba upfumi hwenyika nekuda kwecorruption huri watanga tichiona kumakanzuro akasiyana-siyana zvasa
pane nhengo dzeparamende dzinodarika 40 dzeMDC Alliance dzakadzingwa muparamende neMDCT kwozotiwo dzimwe dzakafa nedzimwe dzakadzingwa muzano PF ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha.
Makatirira kustudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 am 4930-6040 ne 15460 kilohertz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 am 4930-7270 ne 9885 kilohertz pashortwave.
Dare repamusorosoro rinobvumidza MDCT kuendesa mberi mazuva ayo eCongress yechimbi chimbi kana kuti Extraordinary Congress. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau kumusha weHatfield vakafanobata chigaro chasachigaro weMDCT vaMorgan Komichi vati vafadzwa nomutongo waturwa nedare repamusorosoro. VaKomichi vati vakatadza kuita musangano wavo nekuda kwechirwere cheCovid-19 izvo zvakaita kuti mazuva aiva atarwa nematare adarike.
Takatadza kuita zvinhu izvi nekuda kwecovid yakaita kukwira zvikuru munyika yedu yeZimbabwe. Saka takazama kuita kongresi nguva yecovid tikatadza nekuti iko hurumende kubudikidza namapurisa vakatirambidza neministry of health zvakare vakatirambidza. Saka mazuva anga atarwa nesupreme court anga apera. Saka takaendesa nyaya dzedu kumatare.
VaKomichi vati vatotara mazuva ekuti vanhu vadomwe vachazenge vachida kukwikwidza chigaro chekuva mutungamiriri webato reMDCT vakati vatara 13 to 20 zvita kuti vaite musangano wavo wekunosarudza achazenge achitungamirira MDCT.
Kare kuti kongresi yedu taiisa magetsi kubva musi wa13 kusvika musi wa20 December tichaita kongresi yedu ipapo.
Vakafanobata chigaro chemunyori mukuru mubato reMDCT vaDouglas Monzora vati vose vakadzingwa kukanzuru kana muparamende havasi kuzobvumidzwa kuuya kumusangano wavo uye vachiti havasisiri nhengo dzebato ravo.
Vese vakadzingwa kudare reparamendi vakadzingwa kukansel havasisiri mamemba kana kuti nhengo dzeMDCT havakwanisi kupinda mumisangano iyi uyezve havakwanisi izve kuva vatungamiri vanomira kuti vasarudzwe saka tiri kutarisira kuti vese akaitwa record haasi memba yedu uyo ava memba yeNational Executive Provincial Executive, District Executive, Ward Executive, yerime bato risiri MDCT. Hakwanisi kuuya kumisangano yedu. Saka ndo chisungo chatasunga ipapo, ndo kuirana zvakare kuti tichaita manomination.
Vamonzura vatiwo, dzimwe nhengo dzese dzebato ravo, kana vane makore anodikanwa, vanogona kukwikwidza chigaro chemutungamiriri webato iri. Vamonzura vatiwo, sarudzo dzavo dzichange dzichiitwa nesangano ravachawirirana rakasununguka kuti sarudzo dzive dzejekerere.
Tichaita appointment next week ndofunga Independent Election Commission. Isu seMDCT handisu tichaita run Congress yedu. Tinotsvaga vanenge vakazvimiririra vari independent. Ndo vachaita manominations ese pamwe chete neCongress yacho. Ichaitwa sokutara kwataita kubva musi wa
vamonzora vashoropodzo wokutorwa kwemuzinda wavo nevechidiki vari kugarapo vachiti vanoda kuti vatungamiriri veMDC neMDC Alliance vabatane asi vamonzora vati vechidiki ava vabuda mugwara remusangano asiwo vapo gore kore vari kutungamirira vechidiki vari pamuzinda weMorgan Tsvangirai House vatiwo vari kufamba negwara remusangano uye vatambira nemufaro mutongo wapiwa vachito vanotarisira kuti panozosvika 30 mbudzi vatungamiriri vavo vanenge vatevedzera zviri kudiwa nevechidiki zvekuti vabatane.
Tiri kufara nazvo zvinhu zvakatinakira. Zvinoratidza kuti matambudziko aripo pakati pevatungamiriri anokwanisa kugadzirisika nenguva pfupi iyoyi. Gore rinouya tinotarisira kunge tane pati takuita tese tabatana takubatanidza pati.
Vagore kore vatiwo hapana ari kuzovabudisa pamuzinda weMorgan Tsvangirai House. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump pamwe nemudzimai wavo amai Melania Trump vazivisa nhasi kuti vakabatwa nechirwere cheCOVID-19. Vaviri ava vakabatwa nechirwere ichi mushure mekunge mumwe mushandi wekumuzinda weWhite House amai Hope Hicks vakawanikwawo vaine chirwere cheCOVID-19. Kubatwa kwavaTrump neCOVID-19 kwaitika mazuva mashoma vabva kuita gakava rekutanga nevari kumirira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika vaJoe Biden. Vachinyora paTwitter yavo, vaTrump vati ivo naMai Hicks vatotora matano ekunge vari kwavo voga apo vanenge vachirapwa. VaTrump havasi ivo mutungamiri wenyika wokutanga kubuda pachena kuti vabatwa nechirwere ichi. Mutungamiri wehurumende yeBritain vaBoris Johnson, mutungamiri weBrazil vaJair Bolsonaro nevamwe vakabudawo pachena vachizivisa kuti vainge vabatwa nechirwere ichi. Nyanzvi mune zveutano vari chiremba vari kuNorth Carolina kuno kuAmerica, Dr. Cindy Soranga, vanoti kubuda pachena kwavaTrump chinhu chinofanirwa kupembedzwa. Ngatinzwe hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kubatwa chirwere cheCOVID-19 kwaita mutungamiri wenyika kuno vaDonald Trump zvino zvinoita kuti tese tivashuvire kuti vaite quick recovery. Hopefully vanoramba vakasimba. We want everyone to get better. So tinoashuvira kuti in the course of the next few weeks he will do okay. But obviously, it's not as a question that I wonder which is, how is he going to do given Zerarawo, because it's not that she's very cheap. She's not going to consider bad effects kune vatikurei sebazera ravo vaTrump vari 74 years old saka ndo vamwe vatinenge tichitarisira kana vabata chirwere pamwe vachazoda more medical support. Hopefully that won't be necessary for him.
Ko iko kubuda pachena kwaitwa navaTrump kunorevei kumhuri yeAmerica?
Kubuda pachena kwaita vaTrump kuti vane chirwere cheCOVID-19 ndizvo zvatinotarisira kuvatungamiri venyika nemaleaders pasi rese. Nokuti chirwere ka mukabata chirwere especially zvirwere zvinoparadzirwa seCOVID-19 kuzivisa hama neshamwari nevari padhuze vamunoshanda navo zvinhu zvinenge zvakanaka so that munhu wese aite maprecautions aya atagara chikurudzira kupfeka maface mask kuita social distancing kuavoida macrowds especially indoors kana vanhu vaita macrowds voita outside. Saka zvinozvikurudzira ende kubata chirwere checovid-19 haifani kunge iri like a prison sentence. It's unfortunate because it can happen to anybody. Hazvinei kuti mutungamiri, hazvinei kuti ndipastor, hazvinei kuti munhuwo mupfumi murombo.
Kubatwa nechirwere kwaitwa mutungamiri weAmerica uku kunosiyawo papi vamwe vanga vachine fungidziro yekuti chirwere ichi hachiko.
Kubatwa chirwere kwavaTrump should be a wake up call for any leader out there and for all of us sevanhu pasi rese kuti tinofanira kuteedzera zvatiri kuudzwa nemachiremba nevanhu vanoita public health.
Ava vanga vari nyanzvi mune zveutano Dr. Simbiso Ranga vachitaura vari parunhare vari ku North Carolina muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gwaro idzva raburitswa neUnited Nations rinoratidza kuti muDemocratic Republic of Congo mune kurwisana kwakanyanya uye mauto ari kutyora kodzero dzevanhu pasina zvaanoitwa izvo zviri kuwedzera kutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika iyi. Vachitaura nemusi wechipiri mudebate revari kukupidza musarudzo yemutungamiri weAmerica vaDonald Trump avo vari panyanga pari zvino vakayambira kuti havasi kuzotambira zvichabuda musarudzo yevanhu vachashandisa poso pakuvhota vachiti kuvhota kwakadai kune kuburidzirwa kunoitika senzira yekumisa kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Mamwe matunhu emuAmerica ari kuwedzera urongwa hwekuvhota kwevanhu vachishandisa poso. Tsvakiridzo dzakaitwa muAmerica dzinoratidza kuti vatsigiri veDemocratic Party vakawanda vari kutsigira kuvhotwa pachishandiswa poso zvichienzaniswa nevatsigiri veRepublican Party. Varayiridzi vakawanda vanoti mari yavapiwa nhasi nehurumende yekuti vayamurike ishoma zvikuru. Varayiridzi ava vanoti chavari kuda imari yavaitambiriswa kare iri yemadhora ekuAmerica. Nonurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mumwe mudzidzisi wekwachenda mbuya kwarusape vafambai fambai vati mari iyi shoma zvikuru sezvo pasina zvainokwanisa kutenga.
Nyaya yemari yawedzerwa iyi imari shoma shoma asa haina zvainoita. It's just a drop in an ocean. Haikwani kana kutenga chiita semonoto taitengi kana kesi yeshuga zvai. Saka hai imari shoma tinoti hurumende haisati yatitira kana chinhu. Ngaiitwedzere mari inokwana kuti tikwanise kurarama.
Sachigaro werimwe sangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers of Zimbabwe vaObet Masaraure vati kunyange mari iyi ikabatanidzwa nemari dzemihoro yavo haidarike madhora zviuru zvishanu zvinodiwa kuti mhuri yevanhu vashanu vararame pamwedzi.
Varayiridzi vatambira mari inokwana 1500 RTGS nhasi ichinzi ndiyo 40% yakavipwa nehurumende. Mari iyi tikaiwerengedza nevanga vagara vachitambira inosvika pa5000 RTGS panguva yekuti mari inodiwa kuti vanhu vararame vazvidyire vari vashanu mumhuri iri kunzi ya 17000 RTGS idzo iri feja yatinoona kunge iri pasi zvakanyanya. Sazvoreva zvekureva kuti kutambura kwevarayiridzi hakusi kuzopera.
Munyori mukuru weprogressive Teachers Union of Zimbabwe va Raymond Majongwe vati chiri kunetsa ndechekuti mari iyi haina kubuda munhaurirano uye ishoma zvekuti hairaramise vadzidzisi vari kukwangwaya nenhamo.
Tiri kuti 40% iri kutaurwa nehurumende iyi haina kubuda munhaurirano. Nepamusana pekuti mutemo wecollective bargaining unoti mari kana ichibhadharwa inotanga yaitwa nhaurirano. Toonesana nepamusana pekuti tiri kudavira kuti hurumende painorejesa maunion inenge ichiziva kuti iri kuitei. Zvino maunion aya arejesa yakuramba kunosangana nemaunion.
Mukuru weZimbabwe Teachers Association vasisiso Ndlovu vati mari yawedzerwa yakafanana nemutoro wembwa. Vati vadzidzisi vanofanirwa kuwedzerwa mari kuti idarike madhora zviuru gumi nezvishanu kuti vararame sevanhu.
We are rejecting this offer because it is meaningless and impoverishing. The current level of the salary is very low, and when you give 40%, you are almost giving nothing to the educators.
Mari ishoma zvekuti wakawedzerwa ne 40% hapana kana chiri kuwedzerwa. Saka itotengi mari ishoma zvikuru.
Hurumende inoti yafanopa vadzidzisi mari iyi kuti vafanobatsirikana apo vanenge vachiita nhaurirano munyaya dzemari yemihoro. Mune imwewo nyaya, vadzidzi vakawanda vapfekedzwa nguwani dzedzidzo vari kumba kana kuti virtual nekuda kwekutyira kuti vakaungana pachikoro chechinhu University of Technology sezvavanogaroita makore ese vanoparadzira chirwere cheCOVID-19. Mumwe aswera akapfeka nhumbi dzedzidzo nhasi ari kumba ndimuzvari Vimbai Naishe Chitauro, avo vanoti vaishuvira kupembera zuva ranhasi vari kuchikoro nevamwe. Muzvari Chitauro vati vatadza kuona zvanga zvichiitika kuchikoro sezvo vanga vasina mabhanduru ekuvhura madande mutande.
Nyangwe hazvo zvichirwadza, tanga takatarisira kunge tiri iko nehama dzangu dzese neshamwari dzangu dzese tose tinyatsofara chese takawanda chipamwe chese bada hatina kukwanisa. Aini kukwanisa kuti ndione zvesho handina kukwanisa. Wi-Fi access hapana, ZBC yacho hapana. Saka kuti tinyatsoti tione zvaitika hatitombudzira zvaitikapo.
Asi mumwe wevakanzi vange vari pachikoro nhasi nekuti vakaita zvidzidzo zvepamusoro vaIgnatius Sakala vati mufaro wavo mushoma sezvo vamwe vavakadzidza navo vatadza kunge vari pachikoro. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vapfekedza vadzidzi vakapedza zvidzidzo zvavo vanosvika zviuru zviviri nemazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevaviri, asi vazhinji vavo vanga vari kudzimba dzavo vachiona zvanga zvichiitika padande mutande. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Mitambo yekriketi iri kudzoka munhandare nemusi wesvondo kwapera mwedzi minomwe yakasendekwa parutivi nemhaka yekutya kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vatambi vese vane mukurumbira kusanganisira vechikwata chenyika chemachevrons vari kupinda mudzinhandare vakamirira zvikwata zvipfumbamwe izvo zviri kurwira kutora mukombe mukuru uyu. Mitambo iyi iri kuitirwa munhandare dziri kwaMutare, Bulawayo, Kwekwe neMuharare. Muteveri wemutambo uyu vaLorenz Wekwete vanoti kudzoka kwemutambo uyu kunombopa veruzhinji kwekutandarira sezvo mitambo ine chaunga senhabvu isiri kutambwa.
Ya mashoko anofadza chaizvo nekuti vanhu vazhinji vacho vemuno munyika munomu vanga vakamirira kutanga kwebhora nekuti vazhinji vacho vanosapota bhora, asi kriketi isipoti ine vanhu vavatsigirwa vakati wandei, saka vanhu vanowana chekwa vachinovavara izvo muno munyika munomu. Kriketi mutambo ine vatsigiri vakawanda munyika munomu.
Gwaro rabva kuZimbabwe Cricket rinoti makwikwi aya ari kusimudzwa nemutambo mukuru muKwenzi Sports Club muBulawayo, umo muri kusangana zvikwata zviviri zvemuguta iri, Queens neAmakhosi. Queens iri kutungamirwa naChristopher Mpofu uyezve ine vatambi vakawanda vemachevrons kusanganisira Sean Williams, Chamu Chibaba naLuke Jongwe. Amakosi iyo ina Ansley Ndlovu sakapteni wayo yakaunganidza shasha dzimutambo uyu dzakaita Sabrian Chari na John Nyumbu. Asi Skandaraza, Craig Ivan, Brendan Taylor, Ryan Bull, Prince Masaure, PJ Moore nechikwata chavo cheHarare Kings vakananga kumutare Sports Club uko vari kukweshana ne Great Zimbabwe iyo iri kutungamirwa na Tendai Chisoro. Vamwe vari munzira itakashinga iyo inotambirwa na Roy Kaila, Regis Chakabha, Elton Chigumbura, Timsent Maruma, tinotenda Mutombodzi na Shingi Matakadza avo vari kuenda kukwekwe Sports Club kunotamba ne Midwest. Midwest ina Tarsaim Sakanga sakapteni wayo uyezve ichitambirwa na Kao Mumba na Nevu Madziva avo vane mbiri mumutambo uyu. Muharare muri kusanganawo zvikwata zvemo Gladiators ne Rainbow idzo dziri kusangana muHarare Sports Club nesvondo zvekare. Vatambi vecricket ava vari kushandisa zvekare mitambo iyi kugadzirira rwendo rwavo rwekuPakistan urwo ruriko mwedzi uno. Muongorori wemutambo wecricket vakudzaibere vanoti kudzoka kwemitambo yemuno zvichabatsira kuvaka chikwata chenyika chema Chevrons.
Tukufara nazo ende wezo tunozvikurudzira kuti cricket yadzoka especially nokugarisa pavangaita izvi zvinongova zvakwa apa chance yekuti vanenge vakuwana experience yekuti vanozotambira nyika vanenge vatobusa ma skills avo ende zvinozobatsira in the long run tichita kutarisira kuti tichita kwanisa kuva competitive nation like we were before.
Zimbabwe ne Pakistan dziri kusangana mumitambo mishanu yezuva rimwe neema T20. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Chirongwa chelive talk na 8 PM. Nasi tiri kutarisa zviri kuitika munyika. Zongo edia pera rigaiti ngotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Uwandu wevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 wakanga wasvika pazviuru zvinomwe nemazana masere nemakumi mashanu kana kuti 7,850 zvichitevera kubatwa kwevanhu gumi nevaviri nechirwere ichi nezuro. Masangano anoona nezvesarudzo anotambira nekusuwa kumiswa kwaitwa sarudzo dzanga dzichifanirwa kuitwa muna zviita gore rino. Dare repamusorosoro rinobvumidza MDCT kuendesa mberi mazuva ayo eCongress yechimbi chimbi kana kuti Extraordinary Congress. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nemudzimai wavo vanobatwa vaine chirwere cheCOVID-19. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
La Studio 7 ngusithandekile Mhlanga sithanda ukuxolisa ukuthi yasenelizwe ukulethulela uhlelo lwenu njengesukwini namhlanje ngenxa yengxaki esibhekane laso kodwa ziyalandela ezehlukeneyo esiliqoqele zona esake sazethula wona lo kusakazo. Lo nkosikazi Sambulo Maphosa ohlala ku-Ward 5 esiphunyuka village ko-Chief Skobokobo eNkayi. Yena okubandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Sihlaziya uhlupho olubhekane labesifazana kuleyo ndawo ngesikhathi umnotho welizwe ungamanga kuhle.
Hayi, ngiyajabula ukungena emsakazweni. Hey, kunzima lapha eNkayi zakithi. Ikhangelane lendlala emangalisayo, indlala esinayo impahla zifona ezitolo kodwa akuba mali. Impahla ziyadula ngendlela ephezulu kakhulu okokuthi abantu balala bengadlanga kodwa impahla ezitolo. Njalo silenhlelo ezidelisayo thina lapha engiwadiyami sihlelisa i-WSD. Manje ihlelo lwakhona lithatha abantu abalifani. Abantu basale kanjani bengalawa kudla abakutholayo. Njalo nokudla esikutholayo kulithana kakhulu. Ngoba umuntu uthola 7 kg ngenyanga. And sikhangelela ukuthi nokokuthina kasiya phambili asikazisikizakuza kanani. Emasimini lakho akukuhle ngoba izilo liqale lingani. Khona lisima nje khathesi amabele esaqala ukuyalima esewomabele. So singazi sikhulekela nje ukuthi yena la amatha.
Ngibuyele laphana okhulume ngalabo abanika abantu ukudla ngobani abakhethayo
izivele kwenziwa ngayo kwenziwa ngefanele esibili ngoba abantu labana bafika balikuthelele bathi lingaliqambane ngokanjana kwenu ukuthi olambela khini nizami ngokulambelana kwenu iqambe labo bebuzi ukuthi ngisini kwenini ukuthi kani uyalamba okudlula abanye akukho engingene kunayo elamba yesikinayo. So abantu babe beqambama bangaze baqambama abantu sebethatha like bengaqamba abantu abangu-50 ezilesini bathatha abangu-25 bathatha imize ngu-25. So yiyo into yakhona ebuthini ababandlulula isibili akwenza ngendlela kodwa khona kuthanda ukuthi abanye abantu bayasala ngaphandle njalo okwenzakeleyo ukuthi abantu ke-WSD laba babuye last year ngo-2018 ngo-December bathi bazanika abantu imali for 4 months iningithi sengajanuwari sebula mashi akuzange kwenzakala khonoko abantu banikwa ngo-December langojanuwari elamashi imali yabuya ngojuni ba-23 lazabisa elasebula labuya ngojuni ba-23 lazabisa ikamashi ayizange yabuye kwaze kwafika uDisemba 2019 basesebebuya ngo-December 2019 bafika bathi sebenokudla imali kayisenzi abantu bona ngendlela esenza ngakhona bayekele ukukhetha abantu labana abahesi abebezele bedenisisa laphana kusela amadela senzelana okusawo futhi lami umuntu eke wasela idela akusamelanga zize ineke abantu base baqambana ngenxa yokuthi mana lo muntu bengasela sikhangelela ukuthi ongazange afela idela sekumelaselikile yiyo indlela elikhulu okuthi umuntu vele esigabeni kutholakale engasadelesihanga
khona lokhu kudla kuyabe kuyikuyini nxa umuntu engatholanga imali
ukudla lokhu kade kuyi-esimanti ngo-December kutholakale amabele e-cooking oil ebin sendmanti enyari katholakala i-rice le-cooking oil ebin khangelela ukuthi this month ithole futhi i-rice ngoba basiyabekenjalo bathi amabele asese kule rayisi lebhinzi le-cooking oil basebelihlele ukuthi sizasebenzelana okwenya ngezingaka kathesi bathe bazasinika sedisemba januwari and februari
okuvela kuhulumende-ke
hhayi thina lapha kakuhle esikubonayo okuvela kuhulumende atuoni lipo nisho elizela kuhulumende loba nje i-development there's no development akuna lipele njakalani.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Sambulo Maphosa ohlala ku-Ward 5 esiphunyuka uko-Chief Sikhobokhobo eNkayi, njalo ekubandla le-MDCT lona elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe. Namukela kwesiphathelane labesifazane sixoxa noCounselor Sikhululekile Moyo ngoka-Ward 17 ephumula wobulawayo ekubandla le-MDC. UCounselor Moyo yena osowethekelela amazwe ambalwa usichazisela ngokuthi lokhu kwamsiza njani ukuthi aqhube kuhle owakhe umsebenzi.
Okokuqala ngike ngavakatshela eSweden, eStockholm, eEurope. Organization eSweden esebenza lelizwe leZimbabwe, iSwedish International Center for Local Democracy, lapho babe bencedisa ukuthi bafundise ama-local leaders aweZimbabwe ukuthi lawo ayebona okukhona ngale abakwenzayo kwe-local government ukuthi basebenza njani, bathuthuka kangakanani, yoku-exchange ama-programs ukuthi lalo labo bafunde kithi, kodwa kakhulu thina ethe safunda kubo ngobilizwe lelane besekulo liphambili kwezomnotho, liphambili njalo ngokuthuthuka. Ngizahamba mhla ka-13 September, September 27 November, sike sahamba kwelinye idolobho ukuthiwa iGalvi. Esifike khona sayabona indlela abaphatha ngayo i-waste management, lapho abahlangana khona kungamadolobha amathathu bethatha ingcekeza nale njengokuthi i-waste yabo beyihlanganisa besenza i-biogas. I-biogas yangkhona yiyo esebenza ku-transport system yabo emabhasini atransporta abantu layo imota zabo ndokuthi engifela ukuthi ingcekeza kubo indlela yokwenza imali, asenye benza imanyuwa ibenzela ukuthi ifiwe laba lama challenges of fuel for transporting abantu locally khona ngale.
Ubona ingani lolu hlelo lungasunguleka eZimbabwe kumbe zikhona izinhlelo ezifana la
eZimbabwe? Lungasunguleka kakhulu, ikakhulu nxa kuyikuthi ama-municipalities sithi njengobulawayo abambane loMguza, abambane leGwanda, le-Plumtree, bese sithi senza imitshina yakhona yona leyo egaya i-biogas, siyenza i-plant yona leyo. Sesihlanganisa izibi zethu bezana mazibuya ngoba kumele kube yi-continuation of a process. Akumelanga kube yinto yokuthi kwezinsuku bethu izibi seziphelile azikho. Kwathi singakwenza sibili nxa kuyukuthi i-plant yangkhona ingane lisuthi itholakale sixa kuthi seyihlanganile singama-municipalities, ngoba kuyabe kuhlanganisa izibi ezinjengokuthi ama-youth oyili, ama-plastics abe wodwa separate, ukudla khona khane i-waste food namaphepha nokunye behlanganisa ukuze bakhiphe i-biogas yabo.
Siyabona njalo ukuthi wafika elizweni leZambia, khona kuyini owangathi buyabukeka ngenhlelo zabo?
EZambia laphana sihambe besingabomama sizama ukuyahlanganisa imibono, sibone ukuthi kuma next elections zethu singancedisana kanjani ukuthi sithuthuke, ngoba masikhangele inani labomama alithuthuki kangako singakhangele eZimbabwe, eZambia, Malawi. Lokhe kungani kuyadeteriorate ama-percentage ama-female leaders kuma-local government. So bese siyazama ukuthi sikukhangele ukuthi sigoxisane kuyini okubangela ukugcina khona singaphangi kuyafika ku-50-60, njalo kuyini esingakwenza. Bese sincedisa nge-networking, i-regional networking, ukuxoxisana namanye amazwe sikhangele ukuthi inhlupho zabomama nxa sithe sixoxisana sithole ukuthi ziyahambelana. Akutho ukuthi lokungaphi ungaphi, ama-problems ethu abenganayala ayahambelana. Sinike example, isibone ukuthi i-Mauritius besiyi-invite kwile-guest agibela khona, esibonisa ukuthi bona seba-richer, sebe-above 50% i-female representation in their local government. Ukuthi njengakobulawayo kule 29 kwabe kumele kusho ukuthi 15 yonale kwahle basize pharmacies for women. Kumele kube le women yabo young ladies khona lapho kuvele kuhle kube ngumthetho ukuthi akubi le nani elidlule labantu singakulandela lathi ngxenye eZimbabwe ningasincedi.
Leyo bekuyingxoxo lo councillor Sikhululekile Moyo kaward 17 koBulawayo ePhumula le Hyde Park. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Linga lichona njani zulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Difa waJabi Bango odabuka ePlumtree. Sihlaziya amabizo ezitalada zakoBulawayo awesiNdebele osekubangele ukukhonona kwabezinye indimi. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Angibonge babukani.
Yini wasiyela ukuthi uthini wena ngodaba lo?
Kuyinto eqakathekileyo kakhulu. Mhlambe nanga ngithi nje nxa singakhangela ukuthi abantu abayenza ukuthi kuze kube le dorobha lenotha koBulawayo. Kulabantu abafana nezinduna zabantu basesikhalangeni. Kulabantu abafana labantu besiVenda. Kulabantu abafana lamadonga. Ngabantu abadinga i-recognition ukuthi nabo bazizwe be-involved, bazizwe be-part of idorobha lakoBulawayo. Okulidorobho elakhandwa ngabantu abaningi. Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu eminye imihlobo inoba nje kuthiwa ngama-minority, kodwa mina into kuthiwa abantu besikhalangeni especially kuthiwa abantu besikhalangeni i-minority angikakakuvumela kathesi ngoba nxa sibuyele emuva imbali iyasitshela ukuthi abantu basesikhalangeni yibo abaningi kwedlula. Kodwa-ke ngenxa yezizathu lezimpi ezazilayo sekwenza bengathi i-minority. Kodwa-ke sibuyele endaweni yamabizo. Amabizo kuqakathekile ukuthi siwabone amabala afana labochibuntule, amabala afana labomadabhane, amabala afana labohamuye nazwa khonaphana koBulawayo khonaphana. Kuqakathekile kakhulu konkwa.
Ye manje njengoba sokwenzakele abantu abazi abakhuluma indimi zona lezi ezithiwa ngezabalutshwana kumele bayenzeni?
Mina angiboni ukuthi khona into engatshintshwayo engatshintshekiyo babugande nxa kuwukuthi iphutha kule nto kuthiwa ama-corrections. Ama-corrections ziningi izinto ehlala sizibona zisenziwa ukuthi abakwenzileyo bakwenze without i-consciousness ukuthi bakhumbule kabanzi ngale nto abayenzayo. So kathesi njengoba sesibatshela sibachazela ukuthi kuqakathekile ukuthi ezinye indimi noma eminye imihlobo tshengiselwe imbali yayo ukuthi ikhona koBulawayo. Yiso isikhathi sakathesi ukuthi akubuyele ekhansilini, akubuyele umoya kuyehlalwa phansi kuyebhalwa futhi amabizo aqondise kubhalwe izinto eziqondileyo. Ngeke sesithi uJoshua Nkomo kuphela ngokufaka isithombe sikaJoshua Nkomo laphana sesithi hayi nguye umuntu owayesesikhalangeni kuphela kube ukuthi nguJoshua Nkomo kuphela. Kanti baningi ngitsho labalweli abalwa impimpi yenkululeko abafana abaningi kakhulu baningi abangekhoyo imbali yabo kulaphana koBulawayo. So akuhlalwe phansi kuhambe kuyeqondiswa kulungiswe kwenziwe iziqondiso kulungiswe kwenziwe into eqondileyo ezayenza ukuthi abantu bonke bazizwe belesithunzi koBulawayo.
Nxa ukhangele wena ubona ungani kwenziwa nga kuyini kwabangela ukuthi bengacabangi njalo bona abapha amabizo la njengoba sisazi ukubana lasekhansilini kona phana babe bekhona abantu besinambia babe bekhona abantu besikhalangeni kodwa bese besipha amabizo esiNdebele. Ubona ngani kungaba kuhamba njani?
Into kakhulu babugande elushupho ukuthi kamuva nxa sikhangela kamuva ukuswelakala noma ukungabi khona kwezifundo zembali yabantu ukuswelakala kwembali yibo kwenza ukuthi ingqondo zabantu basuke bengasakunazeleli kabanzi ukuthi yinto ekhona njalo yinto ephilayo. Izinto zonke zenzana zidinga ukuthi abantu bengahlali phezulu kwengqondo but abantu abatshengisele ukukhalipha babonise ukuthi njengoba behlele kulawo mahhovisi labo barepresenta abantu bonke abarepresenti umhlobo wodwa. So kuqakathekile ukuthi yikho sibakhumbuza-ke kathesi ukuthi ababuyele phansi ku-drawing board bayehlala phansi balungise konke konkwala kufakwa amabizo ngendlela ezayenza ukuthi yonke into iqonde. Umgwaqo lwana osuka koBulawayo lwana useplumtree lwana kufanele ukuthi lwana umgwaqo lwana kube uthi Chibuntule Road nalwana umgwaqo lwana ngoba yindlela uChibuntule ahamba ngayo esuka koBulawayo esiyePlumtree. So kuqakathekile ukuthi izenzane indlela zitintshwe kube ukuthi kuyimbali ethengisa ukuthi ngabantu abakhona ngabantu abaphilayo njengoba la bantwana kathesi kuyizinto esezifunda lasesikolo kuyafunda esikolo abantwana babekwazi ukuthi ngempela ngempela kukhona and sesiba involved kuyo yonke into asikubone kube khona yonke into kungabi ukuthi ukhona kolunye ihlelo lulodwa but kolunye ihlelo lungekho but amadorobha afana neplumtown iplumtown kufanele ukuthi ibe 100% isikhalanga koga kube isikhalanga kuphela eplumtown ngoba iplumtown yinkaba noma ngithi isiki yasesikhalangeni kobulawayo njengoba sithi kule ndawo efana labo okamile abantu ukamilana kwakuyindawo yabantu basesikhalangeni kungakaze kube lobulawayo so into efana ukuthi zonke izinto zenzana ngokutshengisela ukuthi ibulawayo yaphehlwa ngabantu basesikhalangeni so asikubone ukuthi kuqakathekile lokho ukuthi akwenziwe kube khona kube lokho
hayi kezwakala isikhathi sesingasavumi siyabonga mnumzana
ngiyabonga kakhulu baba ugazi
Loke ngumnumzana Difa wajabi bango odabuka ePlumtree ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande lilaye
Izakhamizi zemaphandleni zithi indlala yilokhu isabalala njalo ziyaludinga uncedo lokudla uAlbert Ncube usipha loludaba ngugcweleyo
Izakhamizi ziphiwa uncedo lokudla ngurhulumente kanye nenhlanganiso yeWorld Food Program WFP kodwa lokhu kudla kutholwa ngabagugileyo kanye nabaswelayo kuphela okudala ukuthi iningi lihlaselwe indlala unkosikazi Mthethephi Mkandlo isakhamuzi semawane egwanda futhi kungani kuhle kwezulu kanye nokukhuphuka kwentengo yempuphu ezitolo sekuthi iningi libhekane lendlala embi
langapho siyafa ngendlala phele nzima abanye bayahola abaningi abaholi so indlala lapha inzima abanye khona belima ongamabele kwangikhona kuncane kumbe siza kuvuna asikwazi nje leyo hawu kwakuqedakala kukhanya into ziyadura kakhulu zila indlala impuphu iyadura imali yangikhona vele kasila abanye asisebenzi sokuhlala ekhaya imali yangikhona siyayithola ngapha
amazwi akhathekelwe ngesinye njalo isakhamuzi semawane umnumzana Gibson Spanda othi abenelisa ukuncedisa kufanele baphathise abanye ngokudla
ajengaba into zinzima zinzima straightini so lalapho elibona khona lingasithumela anything ukuthi sidle singadla maybe kungaba ngcono
umnumzana Gabriel Moyo uthi into ngempahla ezitolo ikhuphuke kakhulu osekuje iningi lezakhamizi lingazi ukuthi libambe ngaphi ukuze liziphilise
Izale sibulile kakhulu ngoba ezitolo kakungeneki vele kakula into ethengekayo akula mali sakwazi ukuthi sikweze sikuthi indlala ihlasela abantu abanye baphuzile ukulima ngoba elime kathi ezingezulu loleli ekhona ebantwini la
ukansila wentepe umnumzana Miklas Ndlovu uthi indlala ilokhu ibhahile esigabeni sakhe njalo kuyadingeka ukuthi ezinye inhlanganiso lazo zingenele zincedisane lezikhona ukuze uzulu engahlaselwa indlala
simo sendlala kubi kubi sibili kudura kwezinto impuphu iyadura kunye omali yasaungakwazi ubona 10 kg yafika kubo-110 so umumo sibili eqinisweni hhayi awumuhle nakulezi inhlanganiso mbezingabuya njalo zithathe laba abaseleyo ngoba kuloba ungavela ube la lokuyimadlanyana uthenge o-10 kg ithi nazilezi muli nxa uthenge kuyi-10 kg nge-100 and something ngapha vela usebenza uholi umumo sibili hhayi singakhuluma amanga ukuthi sungcono
unkosikazi Juliet Nkiwani umqondisi wenhlanganiso yabomama ye-Human Development Association of Zimbabwe i-WDAS uthi indlala singanene esitezi kulandela ukungenela kwe-WFP
indlala le inkulu kakhulu lo nyanga kodwa ke ikhe le engenileyo muva kube le relief emangalisayo ngoba inamba yabantu asebethola isiyengezelelekile phezu kwaleyana ye-social welfare balutshwana abaseleyo njalo abaseleyo hhayi bala indlala kodwa ngabangcono akufanani lalaphana kuseseyi-social welfare yodwa
inhlanganiso ye-World Food Program ithi abantu bezimbabwe bafika phose izigidi eziyisiyagalombili badinga uncedo lokudla ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni egwanda ngu-Albert Ncube
liyalandela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba
lingalitshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande
namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Sibusisiwe Dube, isiphathamandla senhlanganiso yabasakhulayo iNational Youth Development Trust. Okokuqala, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ye, ungasitshela ukuthi inhlanganiso yenu isilesikhathi esinganani njalo kuyini eselikufezile ngesikhathi soneso?
Inhlanganiso yethu yasungulwa ngomnyaka ka-2003, sesilamalunga amaningi ku-region yeMathebeleland. Siqoqela eBulawayo, eMathebeleland North, leMathebeleland South. Lalokho esikuthi ngama-youth structures, lama-youth councils. Ama-youth councils nxa sikhuluma ngawo, sikhuluma ngamalunga abantu abasakhulayo, abangabesifazana labangabafana, esibathi baba ngama-youth shadow councils, councillors. Laba babemele indawo lapha abahlala khona, besima as councillors, belalela inkulumo ezabe zisenzakala ngokuthuthukiswa kwendawo lapho abahlala khona, ama-communities abo. Behamba kumhlangano esithi ngama-council meetings, besiyanika labo imbono yabo as youth councils. Labo futhi abantu bona labo esibatsho inhlanganiso yethu iyabathuthukisa, izama ukubancedisa ukuthi bebe ngabameli kuma-councils, as in the i-council yona wayo, i-city council, sithi ngilinganisa ngesithi iBulawayo City Council. Siyabagruma, abanye bakhona sebaba ngama-councillors from being ama-shadow youth councillors. So yikho okunye singathi sesikwenzile njenge-NYDT. Kuba osisa abasakhulayo, labo esithi ngama-leadership trainings, labo siyazama ukubancedisa ukuthi bethuthuke, bebekwazi ukuzimela labo njengabesifazane, benika imbono yabo emphakathini, emhlanganweni engabe senzakala emphakathini, engabe senzakala koBulawayo, emhlanganweni engabe senzakala goqela iZimbabwe yonke. So siyancedisa konke abasakhulayo, abangabafazi labangamadoda.
Nxa umuntu efuna ukuba lilunga lenhlanganiso wenzani?
Nxa umuntu efuna ukuba lelunga lenhlanganiso NYDT, uyakwanisa ukusibhalela ku-email yethu ethi youthsiminfo@nydt.com, youthsiminfo@nydt.com. Kumbe umuntu uyakwanisa ukusibhalela, uyenelisa ukusibhalela kukheli futhi le-email elithi youthsiminfo@gmail.com. Bayakwanisa ukuthi besibhalele khonapho, kuzaba lo muntu ozabaphendula, ebanike izigaba zokuthatha ukuthi bebe ngamalunga e-NYDT.
Manje njengoba sikwazi ukubana ezombusazwe elizweni zingani ziyaxabanisa abantu, lina luphatha njani udaba lwezombusazwe kunhlanganiso?
Thina njenge-NYDT siyinhlanganiso engakhethiyo, sithi we are non-partisan, engakhethiyo ibandla. So sisebenza lama youth avela kumabandla wonke lawo awezombusazwe. Silawo ama youth aku ZANU-PF, silawo ama youth aku NDCT, silawo ama youth aku NDC Alliance, silawo ama youth avela kwiinhlanganiso zombusazwe ezithiyeneyo eseZimbabwe. So thina owethu umsebenzi ukubathuthukisa ukuthi bebekwazi ukuthi kulilungelo labo ukuba bephatheke kwezombusazwe, bephatheke kwezokuthuthukisa ilizwe, bephatheke kwezokuthuthukisa indawo lapho abahlala kuzo. Kodwa asibakhuthaze ukuthi bebesilwa, ngoba wonke umuntu unomuntu lombono wakhe. So siyabakhuthaza ukuthi behloniphe umbono womunye umuntu, behloniphe imbono noma evela kwinhlanganiso kwezombusazwe.
Hayi, ikwezwakala. Hayi, sibongele kakhulu ma.
Okay, ngiyabonga.
Lo-ke ngunkosazana Sibusisiwe Dube, isiphathamandla senhlanganiso ye-National Youth Development Trust, ebesixoxa laye ecingweni kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gandhi, lelaye.
Manje ke silaleleke umculo we Black Mambazo othi Ungikhumbule.
Ungikhumbule, ungikhumbule wenkosi, ungikhumbule mina, wena wenkosi, ungikhumbule baba, ungikhumbule.
Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Sixolisa njalo ukuthi asenelisanga ukulethulela lona njengesukwini. Olivalelisayo, musithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.